zvinoitika mupolitics dzeZimbabwe ndezvekuti vese vanoda kupikisa ZANU-PF havana yatingati political ideology kana pfungwa dzokuti vangabatsira sei mhomho dzeZimbabwe vari pachavo vega. Ukaona bato rati iro rakazvimiririra kuti ribatsire Zimbabwe kupolitics, rozotsvaga uyo nooyo nooyo nooyo, zvinongoreva kuti ivo vanotungamira mapato osiyaya ishungu chete, chinonzi politics havachizivi. Muchidimbu ndo zvazvinongoreva. Uyezve zvazvinonyatsokureva ndozvokuti hakuna munhu muZimbabwe kana kuti bato rati rasvika paudzamu hwokunyatsokunzwisisa chinonzi politics chii, uyezve ndezvipi zvingaitwa nerimwe bato zvinopfuura zvinoitwa neZANU-PF parizvino. Nokuti zvinongoratidza zvoga kuti ZANU-PF ibato ravanhu vane zvido zvavanhu. Ende iye zvino muchaona 2018 yatosvikaka, asi watongwa upanda mupanda, zvoreva kuti avo vanhu vangavoda kuzama kutevera mapato ivaona kuti aiwa aya matakananaka.
Vamudzengi, pindurai tinzwe.
Zvendingahwereketa ndezvekuti zvaitika ku People's First izvi hazvisi zvitsva muAfrica nomuZimbabwe. Mapato anopikisa anoita matambudziko. Matambudziko ariwo kuti kunonyanya kuita vanhu, kana kuti veti zvetingati zvevanhu, ndiani uchawana mbiri, ndiani ucha, ndo zvinoita mapato. Ndo dambudziko raitika muAfrica, hamusi muZimbabwe chete. Mukatarira kunyika dzakaita sana Kenya, zvakaitika muna 1998 tikaguma tava neiyaya inzi the Kenyan syndrome, pakapatsanura naFord. Then mukatariravo muno MDC ndo rakava bato rakatombozama kuti rikwikwidze ZANU-PF, asi muchaona kuti rakatanga futi kupatsanuka. Izvozvi kuti ndiverenge kuti kangani MDC ichipatsanuka, handizivi kuti kangani. Saka nyaya iri panapa inyaya yembiri dzevanhu dzisingaindi muurongwa hungabetsera voruzhinji. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panobumbwa mapato ava. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panofambiswa mabasa emapato ava. Nyaya iripo ndeyekuti mutungamiriri wavani, mutungamiriri haana kukanganisika, ndo pane dambudziko ipapo.
Vachirumanzi, ndodzoka kamuri, vamwe vari kutioka kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Izvi zvakutoreva kuti amai mujuru vakwanisa kuti vange vachiumba mubatanidzwa neMDCT, nekuti vamwe vari kunzi vakadzingwa ava vanenge vanga vasingadi nyaya iyoyi.
Hazvina zvazvinoreva. Zvokubatana kwamai mujuru onani nani nani hazvichinji politics dzeZimbabwe, uyezve hazvichinji zvishuviro zvamaZimbabweans. MaZimbabweans vanongoda kuti nyika yavo itungamirirwe navanhu vane chido chokutungamirira.
Vamudzengi, ichokwadi here kuti ZANU-PF chete ndo iri kumirira zvido zvevanhu?
Handingati ZANU-PF chete ndo inomirira zvido zvevanhu. Chendingataura apa ndechekuti munyika muno muZimbabwe mune matambudziko. Matambudziko ane chokuita nezveupfumi hwenyika. Vanhu muno vatambura. Munyika muno hamuna kumira zvakanaka. ZANU-PF hongu yakabetsera payakatungamirira kurwiwa kwehondo yakaunza rusununguko. Ikabetsera zvikaita zvakawanda muna 1980. Payakaunza zvikoro nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvipatara. Izvozvo zvinotendwa. Asi panguva ino ZANU-PF zvinenge zviri kuiremera kuti igadzirise zviri kunetsa Zimbabwe. Asi dambudziko vuri raita iroro rokuti vanopikisa ZANU-PF vanengevo vane vutera kudarika kweZANU-PF.